Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro ndira 30/2017. Varayiridzi vekumaruva vozivisa hurumende kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharatidzira mukupera kwemasvondo maviri. Kambani yeEconet yona kurirana nyoka menyu kupotras pagakava rekukwidzwa kwemitengo wedata. Muzinda unodzidzisirwa mutambo wetsiva wobatsira vakawanda vanofarira mutambo uyu kuchitungwiza. Sangano reAfrican Union rinosarudza sachigaro mutsva weAfrican Union Commission. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weAfrican Union kuEthiopia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu re VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Tumirai hama neshamwari link yedu.